Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chikunguru 12 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vachiri vakaramwa mabasa takamirira hurumende kuti itarise nyaya yemasalaries ana mukoti vakwanise kubhadhara vana mukoti nemari inotenga nemaUS dollar avari kubuda.
Kuramwa mabasa kwevakoti nevanachiremba kuenderera mberi kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere checovid-19 huri kuramba uchikwira munyika.
Pane munhu wandambenda nge ndairi pedyo naye ainge aenda kuchipatara akanowanikwa kuti anga aine utachiwana hwecovid-19. Ndakanzwa fiva inotyisa zvikuru, naizvozvo maresults azobuda ndikaona kuti ndange ndiri positive.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa chotaura nezvekubatwa kwacho nechirwere checovid-19. Iyi ndiye mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nekuda kwechirwere checovid-19 munyika wakwira kusvika pagumi nevasere kana kuti 18 mushure mekunge vamwe vanhu vashanu vafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vasvika mazana mapfumbamwe nemakumi masere nevaviri kana kuti 982. Harare ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vanosvika mazana maviri nemakumi masere nemasere kana kuti 288, ichiteverwa neBulawayo ine vanhu zana nemakumi masere nevatatu kana kuti 183. Mashonaland Central ndiyo ine vanhu vashoma vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino vanosvika gumi nemumwe chete. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika mazana matatu nemakumi maviri kana kuti 320. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika vadarika zviuru zvisere nezvisere kana kuti 88,000. Kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere checovid-19 huri kuramba huchiwedzera. Vashandi vemuzvipatara kusanganisira vakoti navanachiremba vave nemazuva makumi maviri nemashanu vachiramwa mabasa nekuda kwemari dzavari kutambiriswa. Hatina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chegurukota rezveutano vaAmon Murwira sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaudza dare reSeneti kuti hurumende yakazvipira kuita hurukuro nevashandi vayo vose kuti ivawedzere mari. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo tikatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvamira sei muzvipatara.
Havasati vadzoka kumabasa, vachiri vakaramwa mabasa vari kudzimba dzavo, takamirira hurumende kuti itarise nyaya yemasalaries ana mukoti vakwanise kubhadhara vana mukoti nemari inotenga nemaUS dollar avari kubuda, anova iyo mari yava kushanda muzvitoro nemapazi akasiyana-siyana atinoshandisa kwatinotenga zvatinotenga zvokurarama zuva nezuva. Zvavakuda maUS dollar. Saka vana mukoti vachiri kudzimba havana chokuisa kumabasa, havakwanisi, havana capacity. They are incapacitated to report to work. Ndo mamirira chakaita zvinhu.
Saka muri kukurudzira hurumende kuti iite sei chaizvo?
Hurumende inofanira kuita nokukasika kuti igadzise nyaya iyi, nekuti muzvipatara munomira zvakanaka. Vanhu vari kutambura, vanhu veZimbabwe vari kuenda kuzvipatara vachida kunobatsirwa vachidzoswa kudzimba nekuti hakuna namukoti. Variko vacho vari kunetseka nekuti vobatsirwa sei, nekuti vana mukoti vashoma shoma vakasara kuzvipatara.
Vana mkoti vakuru tukunzwawo kuti vakakanda mapadza pasi nemuswe chishanu. Vari kupawo zvikonzero zvipi?
Ma managers, ma sister in charge, ma matrons. Pari zvinezvi vari kuti vakutokundikanawo zvakutovanetsa kuti vaneta vane burnout, havachakwanisi kuramba vechienderera mberi vechibatsira nekuti zvinhu izvi zvareba, nguva yareba stereki vana mukoti vasiko kumabasa. Saka tiri kuti hurumende kudai yakasika kugadzirisa nyaya iyi. Tiri kunetsekazve nekuti hurumende yakanyarara vadecida kuita kubvisa mari dzavana mukoti vari kuramwa mabasa. Izvi zvinhu zvatichiri kutarisa kuti zvabva kupi zvichienda kupi, ende zvinhu zvinotikachamadza.
Izvi munofunga kuti zviri kuitirwei chaizvo?
Ndi zvinotaridza kuti pari kuita victimization neintimidation, kuchichidzirana, kuvharidzana, kumbundiridzana, kwekuti vana mukoti vange vari vanhu vari kutya kuti vasataura kuti mari tiri kutambira ipani. Vana mukoti vari kuti hurumende kana iriyo decision yayada kuita iyoyo, vacharamwa mabasa vose nevashoma vacho vanga vasara vachienda kumabasa kusvikira hurumende yakwanisa kudzosera mari idzodzo dzevana mukoti dzatorwa dzisina kunga dzaiswa mumaakaunts avo.
Munyori mukuru weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari paRunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nemasere kana kuti 578,000 vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica, vanhu vafa vachisvika zviuru gumi nezviviri nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nemapfumbamwe kana kuti 12,989. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri zvine makumi masere nemana kana kuti 284,000. Nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica yose iSouth Africa, iyo ine vanhu zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nevana kana kuti 264,000 vatapurirwa chirwere ichi kusvika pari zvino. Pavanhu ava panewo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvine chitsama. Mumwe abatwa nechirwere ichi mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru, avo vanoti vanofungidzira kuti vakatapurirwa chirwere ichi neimwe hama yavo.
Ndakasangana nemunhu akange ainacho tese tisingazive kuti anga vainacho, saka zvinove zvakakonzeresa kuti ndizenge ndichibatirawo chirwere ichocho. Saka muchidimbu ndo zvakaitika izvozvo.
Saka chii chakapa kuti muzoda kuenda kunovhenekwa kuti mune chirwere ichi here? Zvii zvamanga makunzwa?
Mukoma Blessing, chekutanga ndechekuti ndakaziva kuti pane munhu wandambenda nge ndairi pedyo naye ainge aenda kuchipatara akanowanikwa kuti kuti anga aine utachiwana hweCOVID-19. Chechipiri ndechekuti musi wemugovera ndakanzwa fiva inotyisa zvikuru. Zvisinei hazvo ndakakwanisa kuti ndinge ndichiinwa mishonga yefiva, fiva ikapera. Asi zvakazongondiuya mupfungwa mangu kuti ndofa kuti ndiongororwe ndione kuti handina kunge ndabatira here chirwere chekorona. Naizvozvo maresults azobuda ndikaona kuti ndange ndiri positive, ndinacho chirwere chekorona. So ndinokurudzira vanhu vese vari mudiaspora, nyangwe vari kuZimbabwe, kuti ngavambogara mudzimba, vasanyanye kubuda mudzimba kana pasina chakakosha chirifunga kubudirwa.
Ko kune avo vanobuda vaine zvakakosha zvavanoda kuita, mungavapawo mashoko api?
Vari kubuda vachona ngavaise maface mask nguva dzese pavanobuda. Face mask yakanakira kuti kana uine korona haupe mumwe, kana mumwe ainayo hauitambire. Saka ngaigare yakapfekwa nenguva. Ngavanhu ngavashandise masanitizers, vasina masanitizers ngavashandise sipo nemvura, kunyanya mvura iri kumhanya. Kana chiti mvura iri kumhanya ndokureva mvura iri kubuda, ingave muri mukapu, ingave muri papombi, isiri mvura inenge vachigeza iri mudishi. Ngaive iri mvura iri kubuda ichidarika vachigeza nesipo kwemaseconds anokwanisa kuita 20. Asi kana uchikwanisa kudarikisa 20 haisi mhosva, unokwanisa kudaritsa maseconds anara 20. Chimwe chandokurudzirawo vanhu zvekare ndechekuti ngavasashora mishonga yekumba yatinosinwa yemaflus.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
yekuti munozanganisa majinja, munozanganisa malemoni nezvimwe zvakadaro zvakadaro sehuchi, ngazviitwe izvozvo, hazvirambidzwe, unokwanisa kuzviita sekuti zvino ndo zvimwe zvezvinhu zviri kundibatsirawo pakurwisana nechirwere ichi. Asi zvikuru sei ngavagaramba chibatanana nachiremba. Mazuva ano unotaurana nachiremba pafoni, paWhatsApp, sandi kuti unoenda ikoko kuna chiremba, unobatsirikana nyange uri kumba.
Sei mafunga kuti mubude pachena kuti makabatwa nechirwere ichi muchitaura panhepfenyuro ino yeStudio 7?
Hongu mukoma Blessing, isu se leadership tiri kureva kuti isu seutungamiriri tinotungamirira vanhu vari mudiaspora, tinotungamirira vanhu vanotenga nekutengesa kunze kwenyika yeZimbabwe. Tarisiro zhinji yevanhu ivavo iri matiri, uye mashoko akawanda avanokwanisa kubvuma anenge achibva kuvanhu vakaita sanenge isu tinovatungamirira. Naino izvozvo kune kuramba kurimo vanhu kuti aiwa korona haiko, kana iriko iriko iko kwairi, vasinganzwisise vanhu kuti iriko zvechokwadi.
Saka semafungiro enyu vanhu ava vanozobvuma kuti iriko zvanyatsoita sei chaizvo?
Vamwe vanhu vanozokwanisa kubvuma chete kuti korona iriko kana anzwa munhu waanoziya anzi anayo. Naizvozvo ndaona zvakakodzera kuti ini semutungamiri ndibude pachena ndichiudza vanhu kuti korona iriko, uye chinhu chandirikutorarama nacho chandabatwa kuti ndinacho. Vanhu vanofanira kuti vanzwisise kuti vanofanira kuchengetedza zvese zvinotaurwa kuti vaite, zvakafanana nekupfeka mamask, zvakafanana nekugara mumbamba, sekuti korona iriko uye chirwere chinouraya, kana chikakudherera munogona kutopererwa neupenyu. Saka ndizvo zvakonzera kuti ndinge ndichibuda pachena ndichitaura kuti ndo chimiro chandinacho inini, sa Dennis Juru.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura vari parunhare muJohannesburg, South Africa. Zvichakadaro, uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 pasi rose hwadarika mamiriyoni 10.2 ane zviuru mazana manomwe, kana kuti 12.7 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi, ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana zvine 34, kana kuti 134,000. Vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni 3 nezviuru mazana 2, kana kuti 3.2 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana 565, kana kuti 565,000. Vapora vachidarika mamiriyoni 9, kana kuti 7 million. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kuoma zvakanyanya kwaita zvinhu munyika panyaya yekuwana mari yekunze kwave kupa kuti Reserve Bank of Zimbabwe ide kudzika mitemo yekuti vanhu vasainde kunotenga kana kutengesa mari iyi pamukoto. RBZ yakati yave kuda kuunza mutemo mutsva, kana kuti statutory instrument, inenge ichiti mari inenge yatengeswa pamusika wayo wemari, kana kuti foreign currency auction, ndiyo inenge yoshandiswawo pakutara mitengo yemuzvitoro. Hatina kukwanisa kubata governor weRBZ Dr. John Mangujga kuti tinzwe divi ravo, sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi vakawanda munyika vari kuchema-chema zvikuru nekudhura zvakanyanya kuita zvinhu, uku vachitambiriswa nedhora remuZimbabwe ravanoti riri kuramba richishaya simba zuva nezuva. Kunyange hazvo, RBZ yakavimbisa kuti kuunza musika wekutenga nekutengesa mari zvichadzikisa mutengo wedhora rekuAmerica pamukoto. Izvi zvinenge zvichiri kunetsa. Svondo rapera, dhora rekuAmerica raitengwa nemadhora 65 emunyika pamusika weRBZ uyu, asi pamukoto riri kutengeswa nemadhora emunyika 70, kana kuti 1:85. Mukuziya nezvedanho reRBZ iri, tabata Dr. Chitambara.
Zvoda kuitwa izvi zvekuunza statutory instrument inoita kuti vezvitoro wangu achishandisa mari yemuno uye mari yekune dzimwe nyika. Ritori danho iroro kana takatarisa nyaya yeredollarization yanga ichiitika muekonomi. Zviri kukonzereswa izvo nekusamira zvakanaka kwezvinhu yatingati pachirungu chronic high inflation. Yakuita kuti vanhu vazhinji vasasununguke kunge vachiita zvemabhizimusi vachishandisa mari yemuno. Saka hurumende iri kutsvaya kuda yatingati pachirungu kumopa foreign currency, especially zhinji yacho iri muinformal economy, kuti inge ichidzoka kufoma.
Asi izvi zvinoshanda here vachitamba?
Dambudziko riri kuitika nderekuti makaona imi kuti marete ari maofficial rate edu achiri pasi zvakanyanya tichienzanisa nemarete pamusika misika mitema. Saka zvinogona kuita kuti zvinhu zvinenge zvichitengeswa pazvinozochinjwa kuendeswa kumaUS dollar zvinonge zviine mutengo uri pamusoro-soro.
Izvi zvinozokonzera matambudziko akaita sei?
Zvoita kuti vanhu vakawanda vasade kushandisa maUS dollar kana vachitenga mumaofficial markets. Saka think ndo dambudziko rinogona kuitika iroro. But iprocesi yakutoita kuti redollarization yeeconomy iyenderere mberi.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunare muHarare. Rimwezve danho ratorwa neRBZ nderekupa Zim Switch basa rekuona kuti mari dzose dzinenge dzichishandiswa panhare mbozha dzinenge dzichifamba sei. Ko, izvi zvinoshanda here? Tabvunza nyanzvi munyadzi zvemabhanga vaGilbert Muponda.
Nyaya yatorwa neReserve Bank yekuti kambani inonzi Zim Switch ndo yakuita national payment platform switch, inyaya yakanaka zvikuru. Inyaya inogadzirisa panga pachinyanyonetsa, nyaya yanga ichinyanyonetsa na hurumende neEcoCash pamafambiro emari. Chekutanga rigandetsana nguri kuti national switch inenge ichishanda sei. Kana vachiti pane national switch, zvinoreva kuti mari dzese dzine ichifamba munyika dzima mobile money nedzima bank dzinofanira kuenda through switch iyoyo, dzinofanira kupinda muswitch iyoyo kuti dzionekwe kuti ichibva kwauri ichienda kune umwe munhu, yopinda nemuswitch imwe yozosvika kwauri.
Izvi zvinorevei kune vanhuwo zvavo vamuponda?
Iwe semunhu ari kutambidzwa mari iyoyo hapana chaunoruza, hapana zvazvinokukanganisa. Hazviafekte weruzhinji zvaitika izvi, asi zvinogadzirisa yatinoti integrity neinformation trail yanga iripo. Nekuti zvakureva izvo kuti EcoCash inofanira kunge ichijoina Zim Switch. Saka mari isi inenge ibva muEcoCash ichienda kune umwe munhu, inenge yakuonekwa kuti kwabva mari iyi yaenda nguva yaenda kupi, yabhadharwa nani. Izvo zvakurevawo zvakare kuti ini kana ndiri kuTelecash kana ndiri kuOne Money ndakukwanisa kutumira munhu ari kuEcoCash mari, ari kuEcoCash akukwanisa kutumira mari kuna ari kuOne Money. Zvichingoenda zvakadaro. Saka zvakuda kuti ini handichafaniri kumanikidzirwa kuvhura akaunti neEcoCash kana ndiri kushanda zvangu sene Net One kana neOne Money ndichida kutumira mari. Nekuti switch iyoyo iri kutaura kuti munhu wese anofanira kunge achikwanisa kudyidzana neumwe, ndiyo anoti interoperability.
Zim Switch ine zvikwanisiro here zvekuita basa iri?
Ikambani yagara iriko Zim Switch. Zim Switch I think yasarudzwa hayo kuti ite national payment switch nekuti yagara ine ruzivo rwacho neinfrastructure yacho nekugara vachiita. Nekuti system yavo ndozve yagara ichiita zvekuti mabhengi unoziva iwe kana uri neaccount kusei kuBarclays Bank unokwanisa kutransfera mari kuendesa kuStewart Bank. Ndozvaakuitawo futi mamoney transfer service.
Nyanzvi munyadzi zvemabhanga vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Muponda vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuAmerica emumvura kana kuti Navy anoti ari kutambira mudzimai mutema wekutanga kutyaira ndege yehondo Lieutenant JG Madeline Swego. Ongororo yakaitwa nesangano remilitary.com inoratidza kuti vanhu vatema vasingasvike zvikamu zviviri kubva muzana ndivo vanokwanisa kuwana mukana wekutyaira ndege dzehondo dzemuAmerica. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mure Zimbabwe, ndino mkamchira mchirongwa chedu cheve chidiki, chandino kupakurai, sundo rega, ini ndini maikove. Nasi mchirongwa, tine urukuro na va Ashton Bumira, director wesanganore Youth Forum Zimbabwe. Tukubata nyaezo kuratidzira kurukurongwa neve mapato anopikisa pamwe chete nemamwe masangano anotungamirwa neve chidiki anotarisa nyaadze kurwira kodzero dzevanhu munyika. Avo varikuti mukupera kwemwedzi uno vanhu ngavabude nehuwandu hwavo vachiratidzira varikugunun'una nenyaezo mamiriro akaita upfumi hwenyika. Ngatinzwei maondro avabumira. Vabumira, ndino mkamchira mchirongwa. Tipewo maundre nyupa msoro pezwe dano ruda uchorwa neva nopikisa pamwe chete ne mangwe masangano anotungamirwa newe chidiki. Avaruti msoro 31, aiwa, murodi, katibude ine uandu edu.
Maonero edu isusu sesangano rewe chidiki mkwe muno Mzimbabwe. Tinoona sekuti dano ruda kutorwa iri ne masangano anopikisa hurumende. Arisi iri dano ringanzi rakanyanya ushata nekuti isusu tikatarisa bumbiro redu remutemo section 59 yemutemo wedu wenyika yeZimbabwe unobvumidza kuti vanhu kana vachinge vane zvinhu zvavanoda kuti hurumende inge ichiziva zvinenge zvichivanetsa zvavanenge vachida kuti zvigadziriswe section 59 inobvumidza kuti vanhu vave vachibvumidzwa kunge vachiratidzira murunyararo vange vachikwanisa nge vachiungana vachirakidzira vachiudza hurumende zvinhu zvavanenge vachida kuti zvigadziriswe numwe nhunhwa dzavo dzavanenge vachida kuti dzigadziriswe. So isusu sesangano reve chidiki tinoona sekuti mukana uruda kutorwa uyu hachisi chinhu chakashataba. Tinoona sekutoti isusu nyika yedu iri kutadza kuenderera mberi nemhaka yekuti vanhu vakawanda vanoona sekuti danho iri idanho rekuda kubvisa utungamiriri nechisimba. Aiwa, isa hationi semaonere iwayo. Tinoona sekuti kurakidzira uku chinhu chakanaka kuitira kuti hurumende ione ikwanise kugadzirisa zvinhu zvinenge zvichinetsa, uye kana isingakwanisi kunge ichigadzirisa zvinhu zvinenge zvichinetsa ibve.
Vabumira, tinonzwa nhengo dzesangano rezanu PF dzichiti munhu wese achange achibuda achiratidzira musi wa 31 vachange vachizvitambisira nguva nekuti hapana chinobuda pakuratidzira apa. Muri kuzvionawo seizvi?
Tinoona sekuti kurashika pamaonero. Mashoko ari kutaurwa nevanhu vezanu PF ekuti kuragidzira kuchaitwa kwakuna zvakuchabuditsa, tinoona sekuti kungozvisimbisawo. Asi isusu chishuvo chedu sesangano rinomirira vechidiki tinoti dai vanhu veZimbabwe takwanisa kubatana, takwanisa kutarisa zvinhu zvinoita kuti isusu tiwane tichadya. Izvi zvekuramba tichingotsigira zvinoitwa nevakuru vanenge vachiita zvinhu zvinongogutsa ivo pamwe chete nemhuri dzavo, isu tichiramba tichishupika. Tinoona sekuti izvozvo tikaramba tichiita zvinhu zvakaita seizvozvo isu tichangoramba tichishupika. Iwo vakuru ivava vachiramba vachingodya. Tofanira kunge tichibatana murunyararo tichizivisa hurumende. Isu sesangano revechidiki zvatinoramba ndezvemhirizhonga, zvekuputsa mabuildings, zvekuputsa nekuparadza zvinhu ndo zvatinoramba. Asi kana vanhu kana vachinge vane hunyunyutoka, isu tinoona pasina chakaipa kuti vanhu vanoratidzira tichiteedzera mitemo yakaiswa nezveutano, sezvo tiri panguva yakaoma kudai yezvecoronavhairasi yakauya iyi.
Nemaonderenyu, pane zvingabuda here mukuratidzira uko zvingazobatsira vechidiki veZimbabwe?
Hungu, kana vanhu vachibva kungorakidzira hapana chinganzi chiningabva chatoitika chinobva chatooneka chinobatika. Asi tinoona sekuti kurakidzira kunoita vanhu uku zvakanaka chaizvo, nekuti zvinoita kuti vakuru vanenge vari kumusoro uku vanzwe, vaone kuti chokwadi vanhu chokwadika, vanhu vari kutambudzika. Nekuti munoona kana vanhu vakasarakidzira tikaramba takangonyarara, vanhu vanotofunga kuti kunyarara kwakaita vanhu ukuka nyika yese zvinhu zviri kufamba zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikurusa vaAston Bumira nekupinda muchirongwa chedu. Mune Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection. Muineni Mike Hove, 8 to 9 p.m. muri yeZimbabwe, pano pane venyuro yeStudio 7. Vada kukurukura neni, ndiripo paTwitter nepaInstagram at BigMike3, BigMike3, ndiyo username yangu. Aiwa, muri yeZimbabwe chinopururuka chinomara. Tosangana nemusi wechipiri, anokoneka ine mufaro. Ndine wenyu Mike Hove, bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Vatereri, ndinokuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande, muneuka kuti zvondirapera mufundisi Dr. David Simango vakatudza pamusoro pesatanism. Sezvo vasina kuona nguva yekunyatsopedza nyaya iyi, nhasi tavadzosa zvekare ndikatanga nekuvabvunza kuti kana munhu akapinda muchechi angaziva sei kuti kereke iyi ikereke yezvokwadi.
Mabvunza mubvunzo wakanaka zvikuru baba Wande. Chinoita kuti munhu azive kuti ichi ichokwadi, chokutanga kutanga munhu aziva chokwadi kuitira kuti kana nemadzichizouya azokwanisa kuziva kuti idzi nhema.
Munhu angaziva chokwadi sei?
Ndinopa mufananidzo wekuziva mari yezvokwadi. Kana kuine mari inonzi $20 bill, vanouyisa counterfeit kana kuti kunyepedzera, vanouyisawo yava $20 bill. Hakuna munhu anouyisa counterfeit ye$50 isati yagadzirwa neoriginal. Kutaura kuti iko chokutanga chinhu chakanaka. Chinhu chakanaka kana wachiziva chenhema chikazotevera unogona kuchiona kuti chachisi chezvokwadi. Jesu Kristu unotaura achiti iye kuna John chapter 8 paverse 31 neverse 32 unoti kumadzidzi vakanga vamutevera, imi mukagara musoko rangu muchava vadzidzi vangu zvirokwazvo, muchaziva zvokwadi nezvokwadi chakusunungurai. Saka chinoita kuti munhu akunde kana kuti apinda panzvimbo ine masatanists ndechekutanga chikuru sakuziva zvokwadi. Unofanirwa kuti kana waberekwa patsva kana kuti uchida kunamata, unofanirwa kuziva zvokwadi kuitira kuti ukazonzwa vhangeri rakatsauka hazvikutoreri nguva kuziva kuti zvahandizvo. Saka kana munhu zvino ukapinda panonamatwa, unofanirwa kunzwa kuti vhangeri ravo riri kuenda kupi, vhangeri ravo rinosimudza Kristu here, nokuti Jesu unoti iye kana ndasimudzwa ndichakwezva vanhu vese kwandiri. Ari kusimudzwa here Jesu muchechi umu? Vhangeri iri riri kusimudza Jesu here kana kuti riri kusimudza vanhu kana kuti riri kusimudza mumwe munhuwo?
Pane zvimwezve here zvingatibatsira kana tisinganzwisisi patiri?
Kune chimwe chinhu futi chinotibatsira kuziva kuti chechi iyi haina kunaka, chinonzi icho kunzvera mweya kana kuti discerning of spirit. Unogona kuona kuti mweya uri munomu hauna kunaka nokuti iwe unomweya wamwari. Saka iwe mweya wamwari uri mauri uchakuudza kuti zvinhu zviri pano hazvisi zvechokwadi nokuti iwe unenge uine chokwadi. Berinotiudza richiti upenyu usingaperi ndihwo kuti vakuzivei imi mwari, pana John chapter 17 paverse 3. Kuziva mwari ndihwo upenyu husingaperi, ndiyo dziviriro inokosha kuti munhu aregere kunamata namasatanists, munhu aregere kukwezvwa kune zvakashata.
Chii chingaitwa kuti mweya wakadai usaenderera mberi?
Kunamata Mwari nokunzwisa soko raMwari nokuturikira soko raMwari sezvariri ndiko kunokonzera kuti vanhu vaberekwe patsva. Saka pachiuya soko rokuti kuberekwa patsva, kuberekwa patsva uku kunobvisa vanhu mudzi wechakashata wokuti vatsvage kuita usatanist hwachaihwohwo huipi ihwohwo, vakwanise kuva vana vaMwari zvive zvisikwa zvitsva.
Izvi zvikakwanisa kuitwa nenzira ipi?
Kai tichikumbira kuti vafundisi, vavhangeri vese vanoparidza vapfuurire mberi kuramba vachiparidza evhangeri inosunungura vanhu kuvabvisa murima kuvaita kuvauyisa muchiedza. Jesu unotaura achiti imi muri munyu wenyika, muri chiedza chenyika. Saka pasina munyu, pasina chiedza, nyika inoparara. Saka naizvozvo kuparara kwayo inoparadzwa nomuvengi anonzi Satani, anotova nenhume dzake dziri pasi pano dzinoita kuti vanhu varasike, vanhu vaparare. Yoruponeso, nokuti vhangeri roruponeso ndiro rinoita kuti vanhu vaberekwe patsva, vave vana vaMwari, vave nomweya wakanaka, vave nomweya wokugarisana zvakanaka, vave nomweya wokuziva Mwari. Ndo chinonzi kuchikristu kubva muusatanism huri kuda kutonga pasi rose, huri kuda kuparadza vanhu vakawanda. Ndo masoko atingataura kwamuri baba Hwande pamusoro penyaya yesatanism.
Nemashoko iwayo vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinotenda mufundisi Dr. David Simango ndichivimba kuti tsananguro yavo yabatsira vazhinji.
Tinotenda zvikuru baba Hwande, Mwari akukomborerei.
Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda zvikuru tanonoka Wande anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele.